havasiri vekutanga voga. So there is nothing new.
Vamusengi munozviona sei?
Hai ndona sekuti vamulala vari kuti there's nothing new. Tinotarisa nhoroondo kwavakabva ivo sema war veterans. Hazvina kidzi kuti udzingwe mubatura vakarwira ivo. Kuchisara vasina kutomboziva kuti Putin inobatwa sei sana Jonathan Moya. Ivo vamulala vari nani kuti muwar veteran totorwadiwa akadzingwa. But nenhau yekungoti bato ravakufamba naro harisisiri rezanu PF yaG40.
Vamulala.
Ndazvinzwa. Izvozvo maG40 nezvaJonathan nezvakari kutaura. Isu tiri kutaura nebato rezanu PF. Ari kuti ndati nini is not new and true is not new. It's not about Jonathan. It's not about the G40. It's about ZAN TF. Kana watadzira ZAN TF, ukadzingwa, kunoita makomenti akawanda kunobva kune vamwe vanhu vanenge vachitsigirana newe. So handisi kumushora because ndiwo maonero akewo. But ndiri kuti nini zvese zvakaitiwa kuna Mujuru 2014. Mujuru akabviswa anga asarudzwa nemore than 6 provinces kuti aite member of politics bureau agoita vice president. Ivavava vadzingwa vacho ava vari kutaura nakomrade kuti iko tiri mavo veteran takatarisa nhoroondo katakabva. Nhoroondo haisiriyo inokuchengetedza, haisiriyo inokupa kuti uve nesimba. Nhoroondo inokubetsera kuti zvaunoita nevamwe vako zvitsigirwe nenhoroondo yako. So chandiri kutaura ndechekuti ava vakati vonga kuamende constitution toita inonzi one center of power. What it means, my structures of MTF anosarudza from SL, branch, district, province, central committee oguma ipapo. Policy Bureau, the presidium, is appointed by that one center of power, who is the president, Robert Gabriel Mugabe. He was given that mandate by the very same person, nevamwe vavo, vadzingwa nhasi ava. Saka, kana akuda kuapointa, haindi kune vanhu kuti ndoapointa ningi here. Vano appointa nemandate yavakapiwa neconstitution yezanu PF. Kana vaku disappointa, is the same thing, anongotiwo watadza basa rako. The 10 provinces voiced to say, ava takono kufamba navo. Be president mashandisa simba renyu, re one center of power, ramakapiwa. Matibvisira
vanhu vamulala
president vakati
one center of power
taurai tizi
apa munobvumere kuti nawe mafaction iri kushanda because kasukuwera akadzingwa ne 9 ma provinces ka vanhu vakati havamude but aripo ndiye ari kutodzinga vamwe kunana masvingoko pane nyaya chaipo muri kubhadzenga because kuti musangano unyatsovakwa panoda chokwadi because so far vanhu vari kuenda nemakuwa ndopa muri kuona mimwe ama kuti chef wenyu ko veteran Nyaruwata haana kuvhotegwa kuti ave mutungamiri wemawar veterans. Zvichireva kuti kwane mapato maviri emawar veterans. Saka ezvinoizvi munyika yakadividika kuti kune agenda iripo. But ndoona sekuti kuda muri kutya kunyatsoinanga kuti muti bato chakatanga kudzingwa iconstitution kuchizodzingwa vanhu.